manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 3 2024 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk-yeol pamberi pemusangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana muSeoul. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzemuSouth Africa neZuro neIndependent Electoral Commission Tarisiro yevakawanda yave pakuti mapato achabatana kuumba hurumende mubatanidzwa neANC ndeapi. Vaimbo vemutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vanoti vamurisi zvizvai avakashaya nemugovera munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita mukurwira utongi wejekerere muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avari kuSouth Korea kwavari kupinda musangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana nhasi vasangana nemutungamiri wenyika iyi vaYoon Suk-yeol vakakurukura ukama hweZimbabwe neSouth Korea uye nzira dzekusimbisa kudyidzana kwenyika mbiri idzi. Vachinyora padandemutande ravo reX iro raimbonzi Twitter vaMnangagwa vati vachanyorerana zvibvumirano zvakasiyana-siyana neSouth Korea. Mutungamiri wenyika vaperekedzwa kumusangano uyu negurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutole Ncube, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava pamwe nemumiriri weZimbabwe kuSouth Korea vaStuart Nyakotyko. Zimbabwe yagara ine nhoroondo yekudyidzana nenyika yeNorth Korea kunyanya kudarika South Korea kubva kumazuva ehondo yerusununguko pamwe nekuumbwa kwechikwata chemauto che5th Brigade icho chinopomerwa mhosva yekunzi chakatungamira mukushungurudzwa pamwe nekuurayiwa kwevanhu vanodarika zviuru makumi maviri munguva yegukura hundi kumatunhu eMatabeleland neMidlands. South Korea imwe yenyika dzinonzi dzakabudirira mudunhu reAsia. Musangano weKorea Africa uri kuitwa kwemazuva maviri uye nyika makumi mana nesere dzemuAfrica dziri kupinda musangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zizininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwewo mafungiro avo.
Ukama hweSouth Korea neZimbabwe wanga usina kunyanya kusimba kumashuro kana uchitonyatsotanga unototanga ipapapa. Ukama wanga wakasimba kubva kunyange munguva yehondo ukama hweZimbabwe neNorth Korea.
Kune nhoroondo inoti Zimbabwe apo, North Korea apo, South Korea apo nedzimwe nyika dzavanodyidzana nadzo pakamira sei?
Ndokuda chatingangodzidza mune zviri kuitika ndechekuti nyika yeZimbabwe inenge iri kungotsvaga-tsvagawo. Haina paimire painoti ikamira apa ndo patinoiwana iri mangwana. Nekuda kwekuti South Korea inoonekwa senyika yakasununguka pane zvekutengesera, haiiswi kudivirana China rana Russia, inotoiswa kunyika dzekumavirira nana America. Inoiswa kudivirana China nana Russia iNorth Korea. Apa pavazoenda kuSouth Korea apa Ai, kune kwa kungoratidza kuti ai chamuka nyama chero kwa zvaitira ikoko ndo kwatinoenda.
Saka Zimbabwe inogona kuwadzana zvayo ne North Korea uku ichiwadzana ne South Korea uku zvichitofamba hazvo zvakanaka here?
Mamiriro akaita zvematongerwo pasi rese kana kuti geopolitics ndekuti ukaonekwa uchidyidzana nerimwe rutivi zvinogona kushaisa shamwari kurutivi rwedzimwe nyika dzaka idzo dzandiri kutaura dzine masimba akati wandei. Tine mienzaniso yakawanda. South Africa chaiyo yakanga yapinda panataisireva nenyaya yekupikisana neIsrael kana nenyaya yekusatsigira Ukraine. Saka zvino kutopinzisa pana munataisire izvozvo ende mamiriro akazvakaita izvozvizvi ndiri kuona sekuti zvinogona kuita kuti ukama hwavo neRussia nanachina hutapudzike zvishoma.
Avanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naIvan Zisininga weStudio 7. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzemuSouth Africa neZuro neIndependent Electoral Commission, izvo zvinoratidza kuti bato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC rakakundikana kuwana zvikamu zvemavhoti zvinoita kuti riumbe hurumende riri roga, nyaya hombe yave kutaurwa munyika iyi yave yekuti bato rakaunza rusununguko iri richabatana nebato ripi kana mapato api kuti vange vachiumba hurumende mubatanidzwa. Pamapato ari kutarisirwa kubatana neANC pane bato reDemocratic Alliance kana kuti DA, umkondo wesizwe kana kuti MK neEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF. Bato reDA rinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika rinogona kuve nemukana mukuru wekupinda muhurumende neANC, asi ragara richishoropodza matongero ehurumende eANC zvinoreva kuti panenge pave kushandurwa kwemitemo kwakasimba kuitira kuti mapato maviri aya anga achikwanisa kudyidzana. Ukuwo mapato eMK neEFF ayo anenge ane nhengo dzakawanda dzakabuda muANC anoti nevamwe vanogona kunge vachibatana navo, asiwo vamwe vanoti zvinogona kunge zvisingashande nenyaya yekuti vari kuti vemabhizimusi vanogona kubuda munyika iyi sezvo mapato maviri aya achida kuti upfumi hunge huchienda kune vanhu vese. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakuda kwashe Bandama avari muSouth Africa kuti tinzwe maonero avo.
Mushure mekunge sarudzo dzaannounzwa neve Independent Electoral Commission, hapana kunge paine kushamisika kwakanyanyisa nokuti mushure mekunge maresults abuditswa ivo vecommission vanga vachiudza vanhu kuti zviri kufamba sei muchidimbu nemuchidimbu. Saka pakazobuda official announcement vanhu vanga vakutoziva kuti zvinhu zvakamira sei. Zvisinei, munyaya dzesarudzo kune vanenge vakunda nevanenge vawana pavanga vasingafungiri kuti vachawana, inyaya dzinobva dzatanga dzine nyaya sezvamataura kuti havana kuwana 50+1. Yavakawana iyo manje yava kureva kuti vanofanira kunge vaine kudyidzana kana kushamwaridzana nemamwe mapato kuti vange vari vanofoma government.
Tiri kuona kuti ANC ine mukana wekusarudza kubva kumapato akati wandei akanonga-nonga mavhoti kana zvigaro. Pane tarisiro here iri kuitwa nevana veSouth Africa kuti dai bato reANC rabatana nebato ripi kuti vaumbe hurumende yemubatanidzwa?
Pakuumba hurumende yemubatanidzwa, vanhu vemuno vakange vari vakavhota vane kutarisira kwakasiyana-siyana nokuti sarudzo idzi hadzina kubuda mabudiro aipfungwa kuti vanhu vakawanda kuti dzichabuda dziri zvadziri. Maparties akamira akawanda ekuti vanokwanisa kusarudza anokwanisanganisira ivo veDemocratic Alliance, veEconomic Freedom Fighters, veIFP nemamwe madiki. Asi patiri izvezvi inyaya yekutarisa kuti nyaya dzenyu dzethe governance munenge muchiurirana zvakadii.
Ivo mapato mamwe madiki akadyiwawo asi akakwanisa kuwana zvigaro anokwanisawo here kuumba hurumende ari oga achisiya ANC kunze?
Kuumba hurumende kwemapato madiki inokwanisa kuitika asi inenge iri nyaya hombe inonetsa nekuti mukuungana kwemapato hobo anenge ane chidimbu zvinowedzerawo futi kuti zvamunenge muchidawo zvinenge zvakawanda zvemapato madiki. Asi kuti pakaita bato hombe rinenge rine zvigaro zvakawanda rosangana nende bato diki zvinenge zviri zvinoitika mbichana.
vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakuda kwashe bandama vari parunhare South Africa ne Studio 7. Vaimbuye mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vatura mashoko ekunyaradza mhuri yaSenator Murisi Zwizwai avakashaya nemusi wemugovera vachiti vaZwizwai munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita pahondo yekurwira utongi hwejekerere muZimbabwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachinyaradza mhuri yavaZwizwai kumba kwavo muHarare nhasi, vaChamisa vati vaZwizwai vakabata basa guru mubato ravo pamwe nehurumende kuitira kuti vanhu vagare zvakanaka munyika, nekudaro vanofanira kuremekedzwa.
Ngatinyaradzei gamba redu, hama dzangu, my appeal kune vamatongerwo enyika, ngatibatei gamba redu, mapato ese tipe ruremekedzo kugamba redu.
VaChamisa vatiwo vakashanda navaZwizwai kubvira pakuumbwa kwebato reMDC muna 99 vakati mufi aida kuti munyika muve neutongo hwechekerere.
VaZwizwai vangava kuSenate ndinozviziva kuti munhu aida kushandira nyika, ende kuti vazengava kuSenate nekuda kwezvakada haizvozvo hazvina mhaka izvo. Hatitarisi izvo, isitotarisa pakabata munhu zvakadi.
VaZwizwai avo vakamirira MDC muHarare Central kwenguva yakareba ndemumwe wevanhu vakaumba CCC navaChamisa. Kunyange hazvo vakakundikana musarudzo dzekumirira bato iri musarudzo dzegore rapfuura, vaZwizwai vakashaya vari senata mushure mekudomwa kuve nhengo yedare iri navasengezo Chavangu, avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru weCCC. Mumwe akashanda navaZwizwai, Senata Moses Manyingavana, vati paramende nebato ravo reCCC zvarasikirwa zvikuru nekuti vaZwizwai munhu aibatanidza vanhu.
VaZwizwai vaitibatsira kuti tive nechiono chimwe chete semusangano, saka tarwadzirwa zvakanyanya. Tinoti kune vanhu veZimbabwe atichemetinetarino.
Vaimbo venhengo yeNational Assembly uye vakashanda navaZwizwai kwenguva yakareba, amai Joyce Jaja, vati vakabatsirwa zvikuru navaZwizwai.
Munhu wekuti dzimwe nguva unoda kudibheta muparliament utati honorable ndoda kumuvha motion yangu yandisikuziva ndoiita sei, ndibatsire. Vaikubatsira kuti umuvhe motion yako zvakanaka, yechibuda zvakanaka.
Vanokokera nhengo dzeZANU-PF muparamende vapupuraito garepi vatsanangura vaZwizwai semunhu ange ave kuziva basa uye aishandika naye.
Zvaiva zvakanaka kuti vanotanga iko zvino samaMP vadzidze kuvanhu vavanoruzivo wokuti basa reparlamende rinofanikira sei. Saka tinourombo zvikuru nokurasikirwa neumwe wedu muparamende.
Vatogarepi vati nhengo dzeparamende sezvadzinoita nguva dzese dzichabatsira pakuradzikwa kwemutumbi wavaZwizwai mangwana. Vachitaura vakamirira mhuri, mukoma wavaZwizwai vaMichael Muchengeti Zwizwai vati mufi munhu waibatanidza nekusimudzira mhuri zvekuti mhuri yarasikirwa zvakanyanya.
Tiri tarasikirwa tikwete isitoka even nation necommunity vanga chigara.
VaZwizwai vakashaya nemusi wemugovera mangwanani uye vasiya mudzimai nevana vanomwe. VaZwizwai vakaita mutevedzeri wegurukota rezvemigodhi munguva yehurumende yemubatanidzwa kubva muna 2009 kusvika muna 2013. Mutumbi wavo ucharadzikwa kumarinda eGlen Forest muHarare mangwana masikati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anomirira vashandi muNigeria atanga nhasi kurangwa mabasa kusina nguva yakatarwa, izvo zvavharisa zvikoro, mahofisi ehurumende, kukanganisa mashandiro enhandare dzendege uye kuvharisa gwenya remagetsi enyika iyi. Izvi zvauya mushure mekunge hurukuro nehurumende dzatadza kuburitsa chibvumirano pamuhoro unofanirwa kutambirwa nemushandi wepasi pasi. Gurukota rasho kuchikizana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakurukura nevakuru muhurumende yeIsrael pamusoro pechibvumirano chekumisa kurwisana neHamas chichange chichisanganisira kumbomisa hondo nekusunungurwa kwedzimwe nhapwa dzakapambwa neHamas kubva muIsrael pakurwisa kwakaitwa nechikwata ichi musi wagumi guru 7. Amai Claudia Sheinbaum, vanove nyanzvi mune zvemamiriro ekunze uye vaimboemeya weMexico City, ndovakunda musarudzo yemutungamiri wenyika muMexico, vachive mudzimai wekutanga kutungamira nyika iyi munhoroondo yayo yemakore mazana maviri. Nyanzvi yezveutano hwepfungwa vanova zvakare mukuru weInguchen Mental Hospital iri kuBulawayo, Dr. Menach Mawere, vanoti dzimwe mhosva dzinoparwa nemadzimai anenge achangobva kunosununguka dzinokonzerwa nekusagadzikana kwepfungwa pamazuva avanenge vachangobatsirwa. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyadze zvirwere zvefungwa munyika vari zvemukuru wechipatara cheInguchen Mental Hospital Dr. Nemache Mawere vanoti mamwe madzimai ane chirwere ichi anoguma ava mumajere mushure mekurasa vana kana kuti baby dumping.
Asi nyaya hombe ndoyatinofanira kunyangofunga nezvayo inonzi infanticide. Vana vanogona vanogona kupesera vauraya mwana wavo. Sometimes kana mai vachinge vaita zvinhu zvakadaro mutemo unonge wakavatora semunhu apara mhosva. Asi anenge asina apara mhosva nekuda kwake. Anenge apara mhosva kuda kukuti ari kurwara nechirwere chedepression. Tozoona munhu achitongwa achipuwa makore mujeri. Ufuchi mutemo unenge usingafanira kudaro. Unofanira kutora munhu uyaya orapwa obetserwa. Asi ndotoona semaonero angu kuti ana mai vanenge vasununguka vachinge vazoita crime mhosva yekuuraya vana vavo yaya vamwe vanotora vachidhamba vaita zvavanoita. Maonero angu ndekuti vanhu iyo vanoda kutobetserwa vanenge vana maproblems avanenge vanawo. Asi maproblems aya achinge asina kugadziriswa vanopesera vazoita maaction avanozoita iwayo. Mutemo wozouyawo vatorawo vasungawo kuvafarira. Asi taukanga mwari dzimunguva vanhu vanga ane matambudziko vanhu avade vagadziriswa vabetserwa.
Vatiwo pane zvakawanda zvinokonzera kuti madzimai anyanye kudzamisa pfungwa mushure mekusununguka.
Zvinogona kunge pane vanhu vatoti vari vulnerable kuti kana uchiwasununguka kwasingazorara zvakanaka kana kuti kuchengeta mwana, mwana anoda kuchengetwa. Ndosaka tizoita ana mai nevamwe vanhu vaive vazvibetsera vana vavasikana kana vachinge vasununguka, nokuti basa rekuchengeta mwana iroro rinotori basa rakawanda rinogona kutoita kuti munhu afungisise. Mari inogona kunge isinga chakwanisa kuiwana kana wangu achiita basa rekutengesa kumusika, wangu achitsvaga mari uchiwana mari everyday. Kana wamboita zviri kusununguka mwana, mari itombodzokera mumasure. Kana kuti murume wako ari kuramba wawana ane girlfriend, atoenda kugirlfriend wobva mukusununguka, zvese zvinhu zvakadaro izvozvo zvinogona kukonzera kuti uite chirwere depression.
Nyanzvi dzinoti chirwere chepfungwa ichi chinowanzotanga papera mazuva maviri kana matatu mushure mekunge mudzimai asununguka. Mudzimai anotanga kusada kutaura nemhuri yake neshamwari dzake, kuchema, kungotsamwa tsamwa, kusada kudya, kupera simba, kunzwa kuneta, kuda kuzviuraya kana kuzvikuvadza. Dr. Mawere vanotiwo kurwadziwawo kunoita madzimai pavanenge vachisununguka kunogonawo kuvhiringidzawo pfungwa dzavo.
Nyaya yekungofunduka nyaya yeleba yeleba inongotyisa. Kana usati wamboiona inongotyisa nokuti inorwadza, uye kana kumba usina kugadzira kana zvakanaka unogona kungosangana dambudziko iroro rechirwere chematerity blues. Saka chinongouya zvandataura izvozvo kuti about 3 days wabva mukusununguka uchangobva muchipatara paya wobva wangoona wotanga wongonzwa kufungisisa kwakanyanya kusvika pakana pakutochema chaiko kutoita misozi inenge ichingouya yega. Inzwa musoro uchirwadza, uchitadza kurara, haukwanisi kukonsentrata, mwana akachema anenge achingokudisturba, uchingonzwa kunge uri lonely uye unongonzwa kuita kaasha asha.
Mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vatsinhirawo vachiti vanosangana nenyaya dzakadai mubasa ravo rokurwira kodzero dzemadzimai.
Postnatal depression chinhu chatofanira kungwarira mushure mekunge munhukadzi asununguka. Postnatal depression dzimwe nguva inogokonzerwa nekufila lonely, munhu anenge adhiriva asina ari kumubatsira, then basa rekuchengeta mwana romukurira, nekuti vanhu tinoreta zvakasiyana mushure mekusununguka.
Nyanzvi yezveutano hwepfungwa uye vari mukuru wesangano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vatsinhirawo vachiti vanhu vakawanda havanzwisise nezvenyaya dzemadzimai anoshungurudzika mushure mekunge vasununguka, izvo zvinozoita kuti varware havo muchinyararire.
mai mazhinji kunyangwe nana baba vazhinji zvakare ati zvinzwisisi uye kana kuti hatinyatsozviziva kutambudzika mupfungwa kwakadaro kunogona kurapiwa vanhu vanofunga vanoona sekuti kurwadziwa ikoko kana kusagadzikana mupfungwa kunenge kuchiitika zvine mamwe matsanangurirwo azvinoitwa zvisinei nekunetsekana mupfungwa saka dambudziko riripo asi vanozopedzisira vachiiya tinoti suffer in silence.
Dr. Mawere vatiwo chirwere chepostnatal depression chinogona kubatawo varume. Muvarume chirwere ichi chinowanzoonekwa pakati pemwedzi mitatu nemitanhatu mushure mekuzvarwa kwemwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropa Fadzo Mapimitse.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Handizivi hangu kuti snowblower mamuchite interview apo ndewe mubhuku riari Animal Farm here nokuti kana ari munhu chaye chaye ari kuziva zviri kuitika Zimbabwe ZEC is ZANU-PF, police is ZANU-PF, army police is ZANU-PF, CIO is ZANU-PF, hapana chimwe, majaji is ZANU-PF. Mama sarudzo iri kuitwa uko kusouth Africa inotorakidza kuti nyika it's a reflection yevanhu kwavanenge vari kutode zvakati. Ndosaka vachiti kumwaona DA yahwina, MK yahwina, EFF yahwina, zvichisiyana siyana zvakadaro. Munomo hakuna izvozvo. ZANU-PF yabiridzire sarudzo yakatadzwa kusvitsa kana 2/3 ndokuchi ushandise chipoko chao senge ushabangu na mdenda kuita recall vanhu kutorera vanhu voti yao. Ruzhinji rwe Zimbabwe, the pushback on dictatorship has begun in South Africa. ANC yatadza kusvika 50% majority. Pasara Mozambique, never give up vashungurudzwi, tashungurudzwa. Mwari aripo kudenga. Pane zvichaita vamwe vakagumirwa nenyika vasingafungi kuti yaguma. Inini mumupenyu hwangu anaombofunga ndichazofarira kuti ANC ibviswe pachigaro, ZANU-PF ibviswe pachigaro, Frelimo ibviswe pachigaro. Ndechiti takarwira nyika ino, vanhu vatakange tiinavo vavapanduki.
Makadi pano pastudio 7, ava vanhu vamunoti vatongogara ndoona sekuti havatauri chokwadi, vanotogwara mafungiro avo. Musati uyisire vanhu vakavanoye vakaita savanoye vatongogara, hatimbovafariri. Kana zvinhu zvinoitika zviri pachena, zvavari kudzingwa nedzimwe nyika vachizikamwa kuti vane uori, vane kushishidzira vanhu, zeka haitodiwi nedzimwe nyika. Kwevatongogara vanotaura nyika zhinji dziri kuvadzinga, dziri kuvaramba, dziri kutaura kuti munodei kuZimbabwe, hakuna dzidziso iriko, zeki yacho yakaora. Ivo vari kutaura chii?
Ramaphosa muno South Africa chinhu chaasingazivi nechekuti maSouth African akasiyana nemaZimbabweans. MaZimbabweans ari kungombunyikidzwa kodzero dzavo nezvanopf asi vacharamba vakapeta maoko. Muno hamuna kupeta maoko, vana vemuno muSouth Africa vakabatana kupfuura vana vemuZimbabwe. Ndosaka muchiona kuti zvinhu zvizhinji zvinoitika muno muSouth Africa munomu vanobatana vese voita chinhu chimwe chete vana vemunomu. Isu maZimbabwe hatina kubatana, ndosaka ZANU-PF chazvainoda. Manje Ramaphosa ozvikanganwa izvozvo. Zvineiko zvine zvaako chimupinza panaita isireva. Naiyo ZANU-PF kusanyara kwakawanda muno mose muAfrica muno, hakuna kana opposition party 1 kana vasingaitiwo zvematurungirwo enyika chake chokwa vanofarira ZANU-PF kana kuti vanombotaurawo nezveZANU-PF vachitaura mune zvakanaka. ZANU-PF runongoabatirwa kutongoonekwa nemunhu wese sekunge dzinongohamba hafa pese padzasvika hadzina chakanaka chadzinosiya. Unihwo hauna kunaka kune vanhu vatinotarisa kuti vanhu vakuru sana munangagwa. Kukura kwose ikokoko munhu aifanira kudai achikurawo njere wokurawo nemuturi, kuti kuti unokura muturi asi njere dzisingakuri hazvina kunaka izvozvo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavete zvekunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira audio.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tirikuenderera mberi tichitarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa uye zvazvinoreva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pamasaisai anoti 6175 ne 7255 shortwave. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, tinokuyeuchidzai zvakare kuti musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo nhasi tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa uye zvazvinoreva zvichitevera kukundikana kwebato riri kutonga reANC kuwana zvikamu zvinotarisirwa kuti riumbe hurumende riri roga, zvave kuita kuti ringe richibatana nemamwe mapato mukuumba hurumende. Vakawanda vari kubvunzana kuti ndeapi mapato achasarudzwa neANC pakati peDA, MK, EFF nemamwe akawanawo zvigaro musarudzo idzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana nemutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk Yeol pamberi pemusangano weKorea Africa Summit uri kutanga mangwana muSeoul kwakare kuSouth Korea. Musangano uyu uri kupindwa nevatungamiri vanobva munyika 40 nesere dzemuAfrica. Zvichitevera kuziviswa zviri pamutemo kwezvakabuda musarudzo dzakaitwa muSouth Africa neIndependent Electoral Commission neZuro, tarisiro yevakawanda yave pakuti mapato api achabatana nebato riri kutonga reANC mukuumba hurumende yemubatanidzwa. Vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vanoti vamurisi zvizwai vakashaya nemugovera munhu anofanira kuremekedzwa zvikuru nebasa ravakaita mukurwira utongi hwejekerere muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri nichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muina Chris Gande.
Manje kuthula abantu basafika lawo abazi ukuthi kwini okulandelayo ngoba ama coalition lawo azokwenzakala
mayethe i leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini la ku leadership yethu ikuthi nje uChabangu kasazi sanga abantu
lingali tshona njani izolukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we studio 7 ngomvulo umhlazi ku 3 inhlangula 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe phambilini komhlangano weSouth Korea Africa Summit ozaqala kusasa kweleSouth Korea. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo elizathathwa libandla le-ANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezwe ngokusemthethweni izolo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamuhla kulelo lizwe lapho athi baxoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe njalo bakhangelelwe ukusayinelana izivumelwano ezimqoka. Lokhu kwenzakala phambilini komhlangano weSouth Korea lamazwe akuzwekazi le-Africa weSouth Korea Africa Summit oqala kusasa. Iziphathamandla zabohulumende bamazwe e-Afrika ezinxusiweyo sezithe gwaqa kulelo lizwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Ambrose Bindi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sesikhuluma ngobudlelwano beZimbabwe leNorth Korea ke umhlangano lwawo ngeke waphambanisa lobo budlelwano.
Kungenzeka ngoba lingakhumbula kuhle ukuthi iNorth Korea ilo budlelwano obuhle leZimbabwe. Kodwa ke njengoba ke sebeceba yangapha eSouth Korea asikasho ukuthi kuzahamba kanjani kodwa ke engxenye kungagcina kusibe ngathi kuba lokusola ukuthi kanti bose ligijimali siyangalimbele siyangali. Kodwa ke uchake kuye ukuthi iZimbabwe leqiniso ukuthi nxa ilanda into ezinjengalezo ngithemba ukuthi kade kubele ukucubunga wananzelela ukuthi kuhamba kusozophambanisela ukudlelana kodwa ke khonoko singeza kubalekela. Kodwa wakhathesi sinethemba ukuthi engxenye bazaliqhubeka bayibambe kusho indaba le kuqhubeke kulo budlelwano obuhle kungela kushukumisana kumbe ukucabangelana.
Khona siyalibona ilizwe leSouth Korea liphathisa amazwe akuzwekazi le-Afrika ngokuthuthukisa imnotho kumbe hhayi. bazathathelwa njalo umnotho.
So amazwe ayeso ananzele abo South Korea le South Korea lamanje amazwe nala amaningi swabonayo. Ikakhulu nxa bebuya elizwe emazweni akuthi Africa, bebuya beZimbabwe. Eqinisweni injongo yabashiya ukuthi bathuthukise umnotho kangako. Kodwa kuyabe sokule nto abayinanzeleleyo phela lingakhohlwa ukuba kanje eZimbabwe zilizwe elinothe kakhulu kulezi zinto abaphansi ama-minerals. Base bevula amehlo babona ukuthi singaze sibe lo dlelwano kunanje eZimbabwe. Siyazi ukuthi bangabangane kodwa bona bezohuquluza lokho silakho. Lokho siyakwazi ukuthi kwenzakalayo. Bayevusela amazwe abo umnotho wamazwe abaqonge siya phezulu. Thina manje sibonga uniyo kuyizwe. Ngizokungatholutho ukuthi lathi siphongukhaba leyo liqhinga singesa libalekela esilibona sizo zonke sisenzwa ngamazwe nalavela khona le ku Asia lamaya amazwe avela ku Europe.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi yecubungula izombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yeZCTU esixoxelaye ecingweni ekobulawayo. Owake waba ngumkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, namhlanje ududuze umndeni kamuyi umnumzana Maurice Zwizayi, esithi wadlala indima enkulu ekulwisaneni lombuso wentando kayiphikiswa kwele Zimbabwe umuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Ekhuluma esemzini kamuyi eWaterfalls eHarare, umnomzana Chamisa uthe lanxa umnomzana Zwizayi ebhubhe eselilunga ledale leSenate lapho abekwa ngozithi ungunobhala weCCC umnomzana Sengezo Chabangu, lokhu akulandaba ngoba wasebenzela ilizwe. Uthe umnomzana Zwizayi ngomunye wabantu abaqala umzabalazo wokulwisana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngesikhathi kuze sabisa ukuphikisana lohulumende.
Atitarisizwe isotarisa pakabata munhu zvakadi ende ndozati murumbo wangane kana
okokuti waise kusenate akulandaba sikhangela imisebenzi yakhe emihle. Thina savela la ekhatshane wayifisa ukuba ilizwe lethu libe lihle, yikho esimkhumbula ngakho. Uzwizayi ngimkhumbula ngezikhathi zakhe echaya umsebenzi esebenzisa imoto yakhe yohlobo lwe-Cressida. Abanye bamazi engumphathi intambo kahulumente, ngokwakhathesi lokhu wavela khatshane.
Umnumzana Chamisa wethule imbali kaZwizayi, yena owaba ngummeli weHarare Central ephalamende kusukela ngo-2003 kusiya ku-2022, okuyisikhathi asebenzela ibandla le-MDCT ele MDC Alliance lele CCC. Imizamo yokuthola icele likamnumzana Chabangu ngokubhubha kukamnumzana Zwizayi yehlule ngoba ubethemhlanganweni weSenate edolobheni leMaswingo. Omunye ummeli wePhalamende eluveve owasebenza lomnumzana Zwizayi kubandla le MDC Alliance umnumzana Decent Bajila.
Ube ngumuntu nje ohlale esithi lapho akhona kumele ukuthi anibebe xoxa behleka. Kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi kuyasetshenzwa ubesebenza ngamandla kakhulu. Ngike ngasondelelana laye ngesikhathi silungiselela i-Congress ye-MDC Alliance ka-2019 ebhoda ilizwe lonke. Ubumthola elokudana ngalokho ahlangana lakho, umthola elokujabula ngalokho ahlangana lakho. Kodwa ube indoda ebingakuthandi ukuthi kuxoxwe izinto ezidanisayo.
Amazwi la agcizelwe ngomunye umsekeli webandla le-CCC umnumzana Matthews Dube othi balahlekelwe njengebandla.
Lahlekelwe kakhulu ngoba ube yinkokheli eyaqala umzabalazo wedemokhrasi njalo efuna ukuba siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wokumanyanisa abantu.
Umdeni kamnumzana Zwizayi umchaze njengomuntu owayethanda imuli yakhe njalo esenelisa ukubanikeza isikhathi ndawonye ngapho ephatheka kwezombusazwe. Umnumzana Zwizayi wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1970 ubhubhe ngomgqibelo ekuseni ngemva kokugula kwesikhatshana esifitshane ekhathazwa ngumkhuhlane wechukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo icele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lithi yilo elizaphiwa imali ephiwa amabandla ezombusazwe alamalunga edalele parliamente kulandela ukwamukelwa kukamnumzana Sengezo Chabangu njengomkhokheli wamalunga amadale e-Senate le-parliamente. Kodwa amanye amalunga alelicele athi awajabulanga ngokuthi uChabangu uzikhethile engatshelanga abanye bakhe. Sixoxe lesiphathamandla salelicele umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siyabonga okwenzakaleyo ukuthi imali sokuvunyiwe ukuthi iyanika icele elikhokhelwa yithi labo Chabangu. Lokho vele yikho esasikukhangelele. Ende kambona ukuthi kuyadingeka ukuya ekhoti ngoba lanxa umuntu oza ekhoti ambona ukuthi uyabe phetheni okuzamnika ukuthi ayisibo banikazi baleyo mali. Ngoba njengoba sathi ukuthi uChabangu lati yithi abanikazi baqala indaba le. Lokho ukuthi thina labo Chabangu labanye bethu ukuthi sesizenzene akudingi code sokuyizinto ezephathi sikhulumisana singaphakathi sezingezomdeni lezo hayi akulamuntu ongazingenela ekhoda kusadingakala.
Lithini lina ngalokho esikuzwayo ukubana umnumzana Chabangu usenguye okhokhela amalunga edalele Senate lawe parliamente?
Ye i-leader of the opposition okubi okusolisayo abantwini abaningi lephathini la ku-leadership yethu ikuthi nje uChabangu kasazisanga abantu ukhanye esesijumile. Njengoba ngangisho ukuthi kwesesikhathi kuyadingeka ukuthi ahlale isiphansi abonisane lathi uChabangu kasakwenzanga, kodwa thina njenge-leadership singakakonsulti abanye. Hayi ukuthi ebe ngu-leader of the opposition kakukubi ngoba laye kumfanele njengoba laye wakwasebenza. Into edanisayo kuphela ukuthi kasakonsultanga abanye bakhe, kodwa kumfanele ukuba yi-leader of the house. Ende ngokubona kwami lokumazi kwami angawukwanisa lowo msebenzi.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga, isiphathamandla secele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube. Njengoba i-Studio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lesikhulumeli secele le-CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba, umnumzana Promise Mkhwananzi.
Ukuba uChabangu eqabuka ukuba khona sathi thina ilibe nemene elisebenza ndawoni nabanye ababenemene akhokiselwa ngumnankaka. Nalokho okwenziwayo kulani lezifiso zabantu beZimbabwe njengokuvota abakwenzayo ngo-August 2023.
Manje siyabona ukubana kuthiwa khona senguye okhokhela amalunga edale. Lina lithini ngalokhu ngoba amanye amalunga elokho eli ekuceleleni?
Baseceleni lethu bavotelwa phansi kukamongameli u-Advocate Nelson Chamisa, ekhankaselwa ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa nabaka-Advocate Nelson Chamisa. Okwenzakalayo ephalamenti futhi indaba zalutho ikwethusela abantu nokuzama ukwesabisa nje ukuthi ama-MPs ethu angathi alandela uChabangu, kodwa hhayi eqinisweni ehliziyweni zabo bonke bayakwazi ukuthi bona banama-MPs kaChamisa nguye wabakhankazelayo, uyumkhokheli wabo, njalo bazalalela i-direction abazayinikwa ngubaba umnumzana u-Advocate Nelson Chamisa.
Lona ibandla elizasungulwa ngumnumzana Chamisa kuhamba njani? Lokhu lisasungulwa yini?
Lokhu akunandaba, okuqakathekileyo ukuthi sibekwazi ukuthi wonke umuntu oseZimbabwe uzulu wonke jikelele usekela u-Advocate Nelson Chamisa. Abakhokheli bonke abasephalamenti lemakhansilini balandela u-Advocate Nelson Chamisa ngokuba u-Advocate Nelson Chamisa nguye okumele izifiso zemuli yeZimbabwe, nguye owatshiyelwa ingqobe leyi ngubaba wethu umuntu uDr. Jangirane.
Lo-ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli secele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba. Iningi lithi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla le-South Africa African National Congress EANC ngemva kwempumela yokhetho emenyezelwe ngokusemthethweni izolo eveza ukuba alitholanga amavoti amaningi njengenjayelo angavumela ukuthi libuse lilodwa. Amabandla angabambana le-ANC abalisa ele-DA, EFF, umkhonto wesizwe kumbe EIFP. kodwa kulokwehlukana kwembono emabandleni la ukwenza kube kungabi lula ukuthi amabandla la abambisane ukubumba uhulumende. Ukuhlaziya kwenzakalayo ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomnumzana Cassius Jays Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
So kwamanje kuthula abantu besafika labo abazi ukuthi kwini okulandelayo ngoba ama-coalition lawo azokwenzakala mayethe aphumelela yo azothi ukuthi ilizwe liyathi from now. AbeZimbabwe ba-divided bona ngokwabo babona iningi abanye besikhuluma labo nje sicoxa ngendaba zakhona ukukhetha kusukela kuqala bebethengisa ukuthi kufisa ukuthi aliba i-ANC iwinile. So i-ANC ayizange iwine. I-ANC ingasawinanga ukuthi ibe ne-outright majority. Bona ba-prefer ukuthi i-ANC ibe ne-coalition banda elinjenge EFF mhlawumbe neMK iDA abana sure na ngoba my DA ingangena embusweni kulula ukuthi ukukhokhela DA ayibe ngupresident esikhathini esilandelayo ngoba maesiba ebangayenza icoalition neDA kuzothi ukuthi uvice president eANC uPaul Mashatile somele ehle kungene upresident weDA ayibe uvice welisho thereby so that ukuthi balakho futhi ukuplanela uRamaphosa ngoba uRamaphosa ulecala abayigqibela elephalaphala planela bayenza impeachment eParliament acine votiwe aphume then ngaleyo ndlela sokuzakwenza uSustain Hussein akhuphuke aye phezulu abe ngupresident welizwe oyikhona kwesathwa ngabantu beZimbabwe labantu abaningi beSouth Africa abansundu baprefer yona i-ANC ukuthi enze icoalition lamanye amabandla akhokhelwa ngabantu abamnyama yikho lapho kulesifiso sabo khona abantu beSouth Africa. I-ANC luse yi-MK, i-MK ivotelwe ngabantu abe-ANC abalokukonona abanakho abafisa ukuthi lawo mabandla futhi abuyelelana sebenzisane ndawonye.
Ubona kusenzakalani phambili?
Kuzoqala kulungisiswe, kuzofuna ukuqala kulungisiswe indaba yokhetha ukuthi mhlawumbe i-MK izoya e-court ngoba i-MK ima ingaboycotha ukuthi kuyiwe e-parliament, ama-member of-parliament angabi khona awe-MK mazokuvotwa sokukhetha ukukhokhela ilizwe. Kuyathi ukuthi ngomthetho we-South Africa, Constitution South Africa, inamba ezabe ikhona e-parliament ngaleso sikhathi iyabe ngomthetho iyabe ingavunyelwanga, iyabe ingelamandla ukukhetha u-president. So into yokuqala kumele baqale banonsise indaba yokhetho mhlawumbe izoye ekhothi, ikhothi itsho kutshoyo, then from there sokuzobonakala ukuthi kuyiwa kuphi. Kodwa kungenzakala ngendlela ma kungabe kukhethwe kuhambe kahle uRamaphosa angaqhubeka engupresident, kodwa-ke i-paytime yakhe akazi ukuyiqeda. Lokho kufanele kube clear ebantwini, akazi ukuyiqeda ngoba amahloko amane ngalolu wefu balakho bona kwabo ngoba bacabanga ukuthi nguye odlisa iphathi, balakho ngoba ukuthi bamphushe ukuthi akaphume esikhundleni. Thereby kusho ukuthi kuzaba lokudlwangudlwanga obuzoba khona, kodwa kuzosheza kuphele ngoba amabandla amanye amaningi lawa abantu abamnyama athole amasithi alakho ukubambana babumba uhulumeni.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jays Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwezempilakahle, ukwethesa umntwana inkanda lusiko olwenziwa ngenhloso yokuvimba ukuthi inkanda yomntwana ingaweli phakathi kumbe ukuvuvuka. Odokotela bathi umntwana engaba kusimo lesi kufanele athwalelwe esibhedlela ngokuphangisa ngoba engaphuza ukwelatshwa ulakho ukulahlekelwa impilo. Odokotela, inyanga labokholo lwesiKristu bathi balendlela ezehlukeneyo zokwelapha lesi simo esivame ukuhlasela abantwana kuphela. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Odokotela bathi amathambo omntwana kanye lokhakhayi kuyabe kubuthakathaka lapho ezalwa, okuyikho okwenza ukuthi ikhanda linciphe nxa ezalwa ukuze azalwe lula. Isakhamusa kobulawayo unkosikazi noMathamsanqa Mlilo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda ngeqanda.
Abanye basebenzisa iqanda, lanxa sewela inkanda laphana usebenzisa iqanda umfaka isiphambano kuphela ngeyokhu yeqanda. Noma kuthiwa uhlangene labasindi okungakanani akum-affect. Ngamenza khona okokweqanda yikho esakusebenzisayo, so kazange sinike inkinga futhi.
Unkosikazi Similo Nkomo uthi owakhe umntwana wamethesa inkanda enkonzweni.
Hayi, wami wayenza ngeWestchurch, bayenza ngeWestchurch emphakamisa nge-cooking oil lesawudu kuphela, ezange yamhlupha.
Umnumzana Thembelani Sangweni ongumfundisi uthi bethesa umntwana inkanda ngamafutha okupheka lesawudo, njalo uchasisa ngokwelatshwa kwalokhu athi yinkanda yangaphakathi.
Kusikhathi kwale nkanda yaphakathi ehluphayo edala amaqanda. Kutsho ukuthi thina siyathatha i-cooking oil siyiboyile. Singaboyile i-cooking oil liyana bese sithatha le nhlamvu zesawudo bese sifaka phakathi kumbe kwesisikhathi sifake i-fine salt imijana. Sesithatha le lemon sikhamele kancane. Umntwana lo bese sitshela umzali wakhe ukuthi ngamnathise for 5 days kumbe 3 days kuya ngokuthi inkanda yangifana sixhwale njani. Njalo yena lo mthandazo siyabe siwenzile uyasiza ngenxa yokuthi ma umntwana elesiqhatho kuyadilika isiqhatho sikhuluma ukuthi umntwana ephumele igazi ngoba kuyabulala inkanda esixhwalile njalo kuba khona.
Udokotela wabantwana umnumzana weDundebele uthi kuthatha inyanga ezintathu ukwelapha inkanda yaphambili, kuthathe phose inyanga ezimbili ukuthi eyemuva ivaleke.
Nxa ezalwa ulinkanda ezimbili actually enye ephambili lenye esemuva. Esemuva iyavaleka umntwana esefika o 3 months. Engemuva yona ivaleka between i 9 months kusiya ku 18 months. Ngayibona ingavalekanga umntwana esefike 18 months kusho ukuthi ngabe kulo hlupho luthile kumbe umntwana engakhuli kuhle kumbe neshota o vitamin D kumbe kulokunye okumphambanisayo kumbe kuyilabo ingxenye abangaba labo hydrocephalus ukuthi lamanzi amaningi ekhaya.
Usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya ukuthaza abazali ukuthi bagijimisele abantwana esibhedlela bahlolwe belatshwe.
Xwayisa abadala ukuthi hayi nxa becabanga ukuthi umntwana uwele inkanda bengaze bamthunqisela kumbe bemnathisa imithi. Lokho kwenza ukuthi abantwana begule masinyane nxa sebefika esibhedlela umkhuhlane suhambe isikhathi eside impilo zabo zitshabalale. Nxa esibhedlela uyafika ahlolwe umntwana kukhangele ukuthi ukuwela inkanda lokho akubonwa ngomama kuyini, uyabe le dehydration yini kumbe ule kunye umkhuhlane awugulayo. Kwenziwe ama-test kube sokuphiwa-ke ukuthi azuze i-treatment kusiya ngokuthi ubulawa yini.
Ugogo Tryphene Ncube owelapha emkambo wemakhokhoba uthi umuntu omdala owela inkanda uyabe ephosiwe.
Umuntu omdala angakaweli inkanda nje kuyabe kuyiphoso. Lazo zikhona izihlahla zokusebenza leyo nkanda ephosi ivula phile kuyatholakala kuyenzakala.
Odokotela bathi uma ungakhangela ekhanda inkanda iyabe iphefumula ngoba kuyabe kuleya phambili leyemuva. Ngesikhathi umntwana ekhula ubuchopho buyabe bukhula lenkanda ivaleka kutsho ingcwethi zempilakahle. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemelika, oyingumongameli umnumzana Donald Trump wazise ukuba ulakho kuvalelwa ejele kulandela ukutholakala elecala lokuqamba amanga evala udaba lokufumbathisa. Ukutholakala elecala kukaTrump kusetshenziswa yimkhankaso yababili uBiden kunye laye uTrump ukukhweza umfutho kubasekeli babo. Kodwa ukuguqula ingqondo zabangakacabangi ukuthi bazavotela bani kuzabumanzima. Intatheli zindaba ye-VOA uVeronica Balderas uqoqe udaba olulandelayo olwethulwa nguPraxedis Jeremiah.
Ngaba ngaba engumongameli wakuqala ukutholakala elecala kodwa usekelo luka Trump luyaqhubeka lukhula kutsho omunye wamagqeda akhe. Act 1, Will Scaff, Donald Trump's lawyer. Emthethwandaba abachushisi bathi uTrump
uxolo uxolo siyaxolisa kakhulu lapha imithina yethu inganika ihambi kahle le basakazi le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ukakathesi ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elithumele nge-WhatsApp.
Siyabonga ku bantu South Africa ukuzama ukukhipha le ANC. Siyafisa ukuthi khona next time behle bebakhiphe out. Njengoba manje beza ngena ku coalition, so next time behle bakhiphe out. Lamanye lama running party aphume wonke ngoba kuze lathi sikhiphe le mgurukuthi le sibusa ngenkani. Ngoba manje sibakhiphile thina last year. Yena waqinisike ikhanda wahamba wathi khona ba right bebuse ngenkani. Yena lo Ramaphosa. Siyafisa ukuthi next time behle bakhiphe emandleni. Lathi kuze sikwazi ukukhipha lawa amachegu la sibusa ngenkani laphezulu.
Sonti into esingayazi sikhohle ngabazali bethu abayi co-founder empilweni yethu singatuba bangahlala imlitha njalo azoguquzela inhliziyo zabantu bethu nami ngubaba ngisasebenza kwisifiso sami sokuthi abazali bami abakhona ize uma sewahamba emhlabeni hlala ngaso sikhathi bakhumbula okwakubuhlungu ubona abafowethu ngala egoli behamba hambela phezulu kodwa ikhohle ngabazali bayo emakhaya kunzima ekhaya hlobo zabo noma ukuthi ufuna umsebenzi ufunekanani okumsebenzi ungawuthola nokuthi ufuna i-peace job akula peace job ungayithola kodwa sizancusa kubafowethu bonke nodadewethu abasebenza egoli noma yilaphi bakhumbule emuva kunokuncane okutholayo amzeli abazali ngoba isisu asinasikoloto umuntu olambile anawumusa umzali wakhe engabulwa yindlala usaphila emhlabeni. Angibonge izintombi zami.
Studio 77 ngabe livuka njani? Mthwazi omuhle ngikhuluma ngoJimile lapha ngu-Jeff Chuma. Hhashi asibonge uhulumende usizamile sibili ngomumbu kuthiwa khona oko kulutshwane sikutholileyo kuyabongwa. Hayi isibongele Studio 7 noma nje umyumbu wakhona ubuphehliwe kodwa hayi siyabonga khona oko kulutshwane sikutholileyo. Sithi hayi indlala ipho siyaphepha sibili emagumeni amaningi ngoba umakide beselaleziko. Hhashi siyabonga kakhulu.
Ye salibonani salibonani ku-Studio 7 ninjani nonke ngizade nqampunqampu ngamafeature abantu bakithi especially bema Ndebeleni. I'm sure ababonile ukuthi abantu bakuZulu kanjani bamvotela uZuma nanxa kwakuthiwa hey uyakhwabanisa utshontsha izimali kube beyeke labo ukuthi bencoma umkhonto wesizwe ngoba uZuma ngicabanga ukuthi ucitshe ufana labo Jonathan Moyo ade ku-ANC ephathini esingathi manje ngamavenda abantu bakuthatha njalo. So laba abantu abavotela u-CCC ngicabanga ukuthi akufanelanga ukuthi bencoma into eyenziwe ngamaZulu. AmaZulu bamfake umuntu akibo njengomzolo so bona bakhetha ukuthi kuphume umnanga kwakungena uChamiso ahambonti bafanele i-comment ayibafanele ngisho lencane ukuthi becommente lapha. Hayi ayifanele bekhale ukuthi uRamaphosa udlile ngoba bona vele abakhakeli umuntu ofana nabo angithi. So ezithina esitapoto zaphula komphakathi ithi kufanele sicomment ngoba sifuna ufaka abantu bakithi phambili not ukuthi uyofaka omunye umhlobo even kwabo-America ungabheka khona ngalo ama-Republican nama-Anglican bayenza njalo. I don't know why into econfuse abantu besindebeleni ukuthi yini. Angiyazi angiyazi fanele bekhulekelwa amazi sibili begeza mithi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lingasebenzisa yona le inombolo +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyezelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Lingakhohlwa ke uhlelo Live Talk lamhlanje ke sixoxa ngempumela yokhetho le-South Africa ukuthi lungalusitshoni ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lomunye wakhe weSouth Korea lamhla kulelo lizwe lapho athi baqoxe ngenhlelo ezingathuthukisa umnotho weZimbabwe. Iningi lilokhe lilinde ngabomvu ukubona inyathelo lizathathwa libandla le-ANC kwele South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.